Danho iri takarinzwa kubudikidza kwekunge tazviona zviri mumapepanhau ehurumende. Tinoona zvichifambirana nokuti vanhu vakagariswa pata muminda umu vanoziva kuti bumbiro remutemo rakabvuma kuti vachena ava vachabhadharwa zvavanga vaita, anoti maimprovement aya. Izvozvo zviri pamutemo, ndozviri bumbiro remutemo. Saka tikutarisira kuti hurumende itaisa kuti mari iyoyo kwaingabve kumunhu wacho ari kushandisa zvinhu izvozvo, ari kushandisa kutarisa pane dzimba, pane mairigesheni, pane mashedhi, pane mabhani, zvakangodaro zvakagadzirwa izvi.
Imiwo semasangano evarimi, hurumende yakagarawo nemi pasi here isati yabuda nemari dzatiri kunzwa idzi?
Izvi zvatazvezve kuti nyaya iyi takangoiverengawo, ministri haina kugara nesu pasi, zviri zvayakangoronga vega vakaita kuti zvorengwa mapepa. Asi ndinodaira kuti zvinenge zvakanakawo kuti titombogara navo pasi, toona tsanangura yakanaka, tojekeserana kuti tikwanise kupindura varimi kana vaita mubvunzo. Kuti varimi vakaita mubvunzo havangakwanisi vese kuenda kuhurumende. Varimi vanoudzwa nesu mafamasi, nekuti tine mastructures arimo mumaprovhinsi mese nemumadhistrict mese. Saka varimi vakaita mubvunzo vaenda kunoudzwa koofisi iri padhuze navo, pane kuti vese vanoungana kuhurumende.
Panewo nyaya yekuti varimi vari kushandisa minda iyi havana matitle deeds asi achibhadhara mitero iwoyo.
Ya, mutero uyu ukabhadharwa ukazosvitsa pakuti munhu wewe ane title deeds kuenderana nemabhadhara anenge akaita, zvikatisvitsa ikoko hatadambudziko nazvo. Nokuti munhu anenge akuzva kuti mari yandiri kubhadhara iyi iri kuenda kuno kubhadhara zvezvi zvandikaona zviripo, kuti zvibva zvachinyatsa zvangu chaizvo chaizvo.
Pane vamwe varimi vaiwana minda panenge pasina zvivakwa kana zvimwe zvazviripo nechekare, vanhu ivo havangatambira here urongwa ihwo?
Ya, maona ndepaida kuti nyaya yamambobvunza yekuti dai takabvunzwawo kana dai takaita hurukuro zvakajeka kuti orit zvatiri kuti isisu maimprovement shuwa kune vakawanda vakatekerwa musango musina chakaimprovhwa. Saka kuti munhu iyeye anoitwa sei manje? Akawana pasina chinhu, anenge atika kupanhu kubhadhara mari iyoyo. Hatitsananguriri manje, hatisati anyatsoibata, nekuti ministeri havasati vatijekeserawo kuti tizive kana tipo dzedu pfungwawo futi muchirongwa chese kuti zvisavhiringidze varimi.